honguva wande takapiwa mubato mukuru World Council of Churches mibatanidzwa yemakereke pasi rose kuti tinge tichitungamira chikamu chakanangana nekudlidzana kwemakereke nemagariro evanhu inonzi public witness and diaconia.
Chiremekedzo chamapiwa nekuiswa pabasa guru rakadai, munozvitora sei, munozvigamuchira sei, mufundisi Mutata?
Ibasa guru zvikuru munguva ino yatinorarama, vanhu vakawanda vasingazivi kuti basa rekereke munyika nderei. Saka ndiwo mubato watakadanigwa kuti kuti timanye nawo. Zvinhu zvakakosha kuti irecognition yebasa reZimbabwe Council of Churches kuti vanotora munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches kuti aite basa irori pa global level. Saka zvinhu zvakakosha kuonekwa kwemashandiro ari kuita makereke muno muZimbabwe.
Reverend Mutata, mamwe mabasa anenge ari pasi pemapazi enyu muWorld Council of Churches ndeapi?
Tinotarisira kuti iye zvino kune machallenges akawanda zvikuru mukati menyika, mazhinji ane chekuita nekunyongana, violence munyika dzakawanda, violent conflict munyika dzakawanda. Ibasa rinotarisirwa kuti church inge ine chokuita kukurudzira nzira dzokugarisana zvakanaka. Kune nyaya ine chokuita yekumanikidzwa kwevana nemadzimai. Ibasa riri pasi pechikamu cheutungamiri huyu watakakokegwa. Nyaya dzine chokuita nokuti vakaremara vange vachiwana kodzero dzavo. Ibasa riri pasi izve pemubato iwoyu. Nyaya dzine chokuita nekushandiswa kwema weapons makuru, zvikuru nyaya dzine chokuita nemacampaign against UCA nuclear weapons. Ini basa futi riri mukati mechikamu cheutungamiri watakadanigwa. Nyaya yekudlidzana kwemakereke nama multilateral organizations vana United Nations nemamwe mapoka akadaro, Brandon Woods institutions akadaro. Zvose izvozvi zviri muchikamu chebasa irori ratiri kukokegwa kuti tinoita kuGeneva vawande.
Mataura pamusoro pezvinhu zvizhinji zvinonetsa muZimbabwe, vanhu vazhinji kusanganisavo vatori venhau vanga vachigara vachitarisira kwamuri kunzwa kuti Zimbabwe Council of Churches inofungei, inoona zviri kuitika nenzira ipi. Manga mava munhu unotarisirwa nevanhu kuti ataure pane zvimwe zvinhu zviri kunetsa muZimbabwe. Zvino basa renyu iri richakubvumirai here kuramba muchionawo muchitaura zviri kuitika munyika menyu yechizvarwa yeZimbabwe?
Wande kubva musi wa1 November ndinenge ndisingachigoni kutaura ndakamirira Zimbabwe Council of Churches. Asi zviripo ndezvekuti basa reWorld Council of Churches rinokavha nyika dzose. Saka zvinogona kuitika kuti dzimwe nguva panenge pane maprocesses akanangana nenyika yeZimbabwe. World Council of Churches ine urongwa hwakawanda hunogona kuti hubate nyika nenyika zvichindira nezvikumbiro zvinenge zvaitwa nenyika iyoyo. Asi kana zvakanangana nechikamu chandinobata machiri, hongu ndinogona kutaura kana zviri mugwara reWorld Council of Churches. Asi zvekare ndezvekuti munhu kana achingova achizvarwa chezimbabwe kose kwaari mwoyo wake uriko kumusha anoshuviravo kuti dai zvinhu zvanaka saka izvozvo zvinoita kuti hongu vanhu vanenge vachishandira kure nekumusha asi mwoyo wavo uri kuno vachitsvakawo nzira dzokuti vangakurudzira sei kuti zvinhu zvirambe zvichifamba zvakanaka kumusha.